chigara weAfrican Union Commission vambousa Faki vanoti kunyange hazvo Africa yakasangana nematambudziko akaita sechirwere cheCOVID-19 vanopfurukidza mwero zvinodhaka nekumbunyikidzwa kwevanhu vachibatwa senhapwa ichiri mugwara pakuzadzikisa zvido zvayo. Mumashoko kuvatori venhau vaFaki vanoti matambudziko emuAfrica awedzerwawo nenyaya yehondo yakatangwa neRussia kuUkraine. Asi vamwe vakaita semutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti dambudziko reAfrica harisi kushaya zvowanikwa asi dambudziko reutungamiri.
Dambudziko reAfrica harisi rematural resources, idambudziko reutungamiriri. Utungamiriri hwedu hwemuAfrica ndiwo usina chiono kana kuti muono unoenda kure, uye ndiwo usina yatingati discipline yekuti kana vaita muono voita zvese zvavanenge vachifanira kuita kuti muono iwo ubudirire.
Izvi zvinotsigirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Africa yaitarisirwa nana Kwame Nkrumah iAfrica yekuzvitonga, Africa yeutongi hwejekerere husina udzvanyiriri kana urombo, Africa ine runyararo nekutyidzana, Africa ine zvigopfu rakabatana. Asi handizvo zviriko, hondo, urombo, kupema nekuvengana ndo zvatiwandira.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalo Siziva vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevanhu muAfrica.
MuAfrica tinofanira kurespekta kodzero dzevanhu nokuti ndonyaya dzakadziri central panyaya yekubvisa muvengi muAfrica.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti vatungamiri vakawanda vemuAfrica vanoda kufira pabasa zvinozokanganisa zvinhu munyika dzakawanda. VaMaduku vanoti kuti Africa izadzise dinginjira regore rino rinoti strengthening resilience in nutrition and food security on the African continent, vagari vemunyika vanofanirwa kunge vaine nhaka kuvhura vagere kana kuti matitle deeds. Asi vanoti izvi zviri kutadzika nekuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzichiri kushandisa mitemo yevaive vakatidzvanyirira panyaya yevhu.
Kuda kuti tichiri kushandisa mitemo yekare kuti ivhu redu ratiri kugara mariri rinenge richitungamirwa nemitemo yekolonia yenguva yekolonia.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti kusabatana kwenyika dzemuAfrica ndiko kuri kukonzera nhamo.
Kana vanhu vakambobetserana kubatana vachibetserana kusunungura zvemaindividual nyika zvavo, chinovatadzisa kubatana kufaita poverty nhasi chingave chii? Mhinduro yacho tinoiziva, inyaya yekuti utungamiri weAfrica unoda kupa.
Patabvunza kuti sei Africa ichigara ichingopema asi vanhu vaine pekurima uye nemamiriro ekunza akanaka, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwe PGT vanoti ivhu rinoda kushandwa nemari kuti vanhu vakwanise kuburitsa zvekudya.
Vanhu vatema tinogona kuti takasununguka uye ivhu tava naro, asi upfumi hatina nemhaka yokuti ivhu rinoda kushandwa nemari.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasingadaviri nharembozha yavo, asi pachinyorwa chavo chaburitswa mumapepanhau akawanda nhasi vabvuma kuti dambudziko riripo nderezinyekenyeke rave kuitika mukubatana kwenyika dzemuAfrica sezvaikurudzirwa nevatungamiri vakaita sevashakabvu Haile Selassie vekuEthiopia, Kwame Nkrumah vekuGhana, Julius Nyerere vekuTanzania nevamwe. Africa Day izuva rekupemberera kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Sangano iri rave kunzi African Union. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.